Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 8/2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inonzi kusvika pari zvino haisati yanyora tsamba ichiti iri kuda kudzokera mugungano reCommonwealth. Russia yotumira gurukota rayo rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuZimbabwe. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi vave nemumwe muzukuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano reCommonwealth amai Yvonne Apia Mensah vanoti Zimbabwe haisati yanyorera gungano renyika dzaimbova pasi peutongo weBritain iri kuti iri kuda kudzoka kuti ive nhengo zvekare mushure mekunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaiburitsa. Vanoti pachibvumirano cheCommonwealth nyika inenge ichida kupinda mugungano iri inonyora tsamba iyo inozoongororwa nevatungamiri vemubatanidzwa uyu. Amai Mensah vanotiwo kana pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa muZimbabwe chaive chido chavo chekuti Zimbabwe idzoke muCommonwealth, asi izvi hazvina kuitika. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi vave nemumwe muzukuru mushure mekunge mwanasikana wavo Bona Chikore abatsirwa nemumwe mwana. Bona Chikore nemurume wake Simba vave nenguva vari kunze kwenyika kunofungidzirwa kuti kuDubai. Amai Grace Mugabe avo varivo kunze kwenyika vanonzi vakaenda kunogamuchira muzukuru wavo mutsva uyu, asi vaMugabe vachisara vari munyika. Vachinyora kuvatori venhau vaPatrick Zhuwau vakazivisa kuti amai Mugabe vainge vaenda kunze kwenyika zvechokwadi kunogamuchira avangoti makomborero. Asi vaZhuwau havana kutaura kuti mwana mutsva here ari kuenda kunogamuchirwa. VaZhuwau vari kurambawo kuti amai Mugabe vane urongwa hwekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika, vachiti vachaenderera mberi nekuchengeta nherera uye kugadzira nhaka yavaMugabe kuburikidza neRobert Mugabe Foundation. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Magujga nezuro vakaparura urongwa hwavo hwekutanga hwekushanda kwemari kana kuti monetary policy statement kubva vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvavamanikidzwa kusiya basa muna mbudzi gore rapera. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vaMangudya nehurumende yavo vanofanira kuzadzikisa zvavanenge vavimbisa nyika, kwete kungotaura mashoko mamwe cheteyo gore negore sezvo muromo usingazarirwi nerwizi. VaMangudya vakativo Zimbabwe iri kuedza kuti iwane chikwereti chemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 billion kubva kubhanga reAfrican Export Import Bank kana kuti Afri Exim Bank mukuedza kuvandudza upfumi hwenyika. Vakatiwo uwandu hwezvinhu zviri kutengeswa kunze kwenyika hwati kurei. VaMangudya vakatiwo varimi vanenge vave kukwanisa kushandisa magwaro avakapiwa nehurumende EMA99 yelis sechibatiso kuti vapiwe mari dzezvikwereti. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuColumbus muAmerica vaElliot Masocha.
Mashoko akanaka zvikuru, asi anoita zvokuti haasi matsva. Takanzwa tanzwazve. Saka ishoko rakanaka rokutsvaka, asi kana vasingativudzi kutsvaka kwavo kwakuvatarisira kuti kunge kwabudisa zvakwabudisa panguva yakareba sei, zvinotinetsa isi kuti tipembedze mashoko akaita saiwawo, nekuti zvinogona kutora makore gumi kana kuti makore akawanda wanda vachinokuti vangoti vachatsvaka mari iyoyo. Asi handi zvitsva, zvavanogara vachingotaura zvakanaka zvoga zvose zvakanaka todi topembera toona mangwana acho hamuna chirimo mupoto miya mava vachiti vachakanda zvakati. Saka chataakuda kutarisira kwavari ndezvekuti pamwe rwendo runotombodii tomboterera tovapa kuda kana 6 months mwedzi mitanhatu vachimbotsvaka tozovabvunza kuti ko zviya zvamakataura zviya zvatoziva kuti maigara muchingotaura kuti muchawanikwa mari yakati yakati zvasvika papi. Saka toda kukumbirawo kuti ivo mukutaura kwavo vativudze kuti pakati kana kuti mwedzi unouya tichauya tokuudzai kuti aiwana here.
Ko tikatarisawo nyaya yekurima yavari kuti ivo ma99 yelisa vari kupa varimi anokwanisa kushandiswa semari yechibatiso kana kuti yatingati collateral zvingabatsira here?
Ko kana munhu akazokona kubhadhara iye ane 99 lisi kwaanenge apuwa mari kwacho ikoko vachandotora purasi racho iro risiri rake chaiye chaiye. Ndo patoda kuhwisisa ipapo kuti kucollateral inogoitwa collateral munhu achilisa zvakafanana nokuti kana ndikarendesa munhu imba yangu kaini kana wozonzi iye imba iyoyo wobvumidzwa kunotora chikwereti nayo imba iyoyo iye isiri yake. Saka kana akakona vanobhadhara vanozomutorera imba isiri yake panoda kutsanangurwa ipapo vanatsotitsanangurira kuti panomira sei. Kana vangoti vanopa vanhu mapurazi iwayo asati achiri 99 kuti azokwanisa kuti aite collateral vanotora zvikwereti vongobuda pachena. Asi kana isiri yake purazi iroro munhu murimi risiri rake achifanira kurienda kurilisa ikoko for 99 years zvinogozofamba sei akakona kubhadhara kwaakwereta chikwereti ikoko? Panoda kuti vatitsanangurire ipapo zvizere.
Asi semaonerenyuwo Dr Masocha, pangagadziriswe sei nyaya dzezveupfumi muZimbabwe umu? Zvii zvinoda kuitwa?
Zvinonyanya kuda kuitwa ndo zvimwe zvavari kukurudzira kuti vanoda vanhu vane mari vanobva kunyika dzakasiyana siyana vachiuya vachidzoinvesta muZimbabwe yatinoti pachirungu direct foreign investment. Iyoyo ndiye inozounza vane mari vachitanga mabhizinesi avo vachicreata mabasa. Saka vanenge vari mugwara kwaro vachikurudzira vese tivari kunze kuti tivabetserevo. Saka igwara rakanaka ravanaro rokuti vanoda maforeign investors vauye. Zvatoverenga mumapepawo zvokuti vari kuuya vachiuya. Ndakamboteereravo hurukuro yeumwe wezvemari uri kusouth africa achiti Zimbabwe inyika ine zvose zvingadiwa namainvestor. Chinongodiwa chete kuti ivo vane mari vokuzhe vachipinda muZimbabwe vondoita mabhizinesi imomo mabasa odi omuka mari yowanikwa. Kana yawanikwa mari yokwanisa kutoreka kumabhengi kuti iniwo hangu ndiri kumusha ndinotengesa mbeva dzangu dzikwanise kutengwa ikoko nokuti handina chimushini chokukwenya chiya. Saka pamari yapadogadziriswa inochekwa kumabhengi apo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuColumbus, Ohio muno muAmerica, Dr Elliot Masocha. Vanga vari parunare kuOhio kwakare. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, Vasegi Lavrov, vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe mwedzi unouya. Rwendo rwavo urwu ruri kuuya apo imwe shoroma yekuRussia vaDmitri Mizepin vari kushanya muZimbabwe. Mamwe makurukota nenhumwa dzekunyika dzakabudirira dzakashanyira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinosanganisira vekuChina neBritain. VaLavrov vakapedzisira kuenda kuZimbabwe muna 2014. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr Chipo Dendere vanodzidzisa paAmherst College tikavabvunza nezvekudyidzana kweZimbabwe neRussia.
Ndinoona sekuti Zimbabwe neRussia tine history yekudyidzana yakanyanyisa. Mumakore apfuura aya handizivi zvangu kuti yakanga inyanyisa kudzikira here, asi tine ukama hwakasimba. Chimwe chandinoona chinofadza pakuti Russia iri kuenda ndechekuti zvinorevawo kuti maamericans ari interested, marussians ari interested, machinese ari interested. Zvinogona kutibatsira kuti kana toita maagreements nenyika idzi tinenge tisinganyanyise kubva takumbira nyika imwe chete yemari, asi tinenge tichidhila nenyika dzakasiyana siyana zvichiita kuti tikwanise kuita leverage maopportunities edu atinawo muZimbabwe.
Asi pane vanhu vacho here vanokwanisa kuita izvozvi? Nekuti vanokwanisa kuita izvozvo zvamuri kutaura, nokuti makore apfuura vanhu vanenge vaiti zvimwe zvibvumirano zvainyoreranwa zvanga zvisingabatsiri Zimbabwe zvachose.
Ichocho ichokwadi, nyika dzemuAfrica dzinofanira kuchenjera. nekuti aid, foreign aid kubva kuya kwainoita muZimbabwe aina kumbobvira yakati shandira zvakanaka sema Africans, nekuti kazhinji bvumirano dzinoitwa dzinenge dzakarerekera kubenefita vekunze kwenyika isi tichizosara toshamisika kuti ekaka kuzvatatengesera nyika dovi.
Saka poitwa sei papa? Panofanira kuumbwa komiti here inenge ichishanda nemakurukota ehurumende aya, kana kuti dzimwe nyika dzinoitawo sei apa?
Dzimwe nyika dzine maexperts, haasi munhu wese anoita madeals iwayo. Pane maexperts vanoziva nezvemaminerals, pane maexperts anoziva nezvemacontracts. Saka chivamunanga kwazvavanofanira kuita ndezvekuunganidza team ine maexperts anoziva mafields akasiyana-siyana. Nekuti kuti titi vaSB moyo pachavo vanoziva ivo maagreements ese anofanira kuitika, handifungi kuti vane ruzivo rwacho. Kuti izvozvo zvienderere mberi, vanofanira kutodzosa expertise yemaZimbabweans ende havafaniri kuhaya maconsultants. Chimwe chandoona chinoita kuti nyika zhinji dzemuAfrica dzirasikirirwe nemari kana kuzokundikana pabvumirano idzi ndechekuti ivo vanenge vahaya international consultants vanovachaja mari yakawanda yekuti vavaudze zvinhu zvavagara vachiziva ivo. Saka handizive zvangu kuti timu yavamunangagwa ine vanhu vane expertise dzacho here dzekunyatsogona kuverenga nekunzwisisa kuti bvumirano dzatiri kusaina idzi dzichatipawo here zvatiri kutarisira isu senyika yeZimbabwe.
Dr. Chipodendere vanodzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, vanga vari parunare kuMassachusetts kwakare. Sangano reSurface Trust riri kuronga musangano neveruzhinji kuti rikurukure nezvesarudzo dzegore rino nezvinoda kugadziriswa dzisati dzaitwa. Musangano uyu uri kutanga nhasi nenguva dza 5 pm kumahofisi esangano iri kuBelgravia muHarare. Vamwe vakokwa kuzotaura pamusangano uyu ndiva Wellington Gadzikwa, vanodzidzisa zvekutepfenyurwa kwenhau vaqovani moyo, vanovamiriri weZEC navatendai biti, vanovamiriri weMDC Alliance. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 navabiti.
So this is the election of the generation, election yakakosha. And the election yazonyanyokosheswa nekuti ava vari kutitonga nhasi uno havana kusarudzwa nevanhu. Vanhu vakauya nenyaya dzichisimba chemauto, vakapinza zviuto mugwagwa yeZimbabwe. So vari kutonga ava havana kusarudzwa, zvoreva kuti election yakakoshesesa muZimbabwe, because election ichada kuti idzorere nyika kune vanhu the people vane kodzero yekusarudza. So tida kuemphasize nyaya yatiri kutaura kumaalliance radi yedu yekuti ngatidzokesei simba kune vanhu, toritora simba kubva kuKG6 barracks tichiisa kuvanhu, nokuti vanhu ndo varidzi vamwene venyika. Chechipiri chakakoshesesa inyaya yevoters roll. Toona kuti hakuna vakafa vari pavoters roll, toona kuti hapana zvikwambo zviri pavoters roll, because makore apfuura aya bato riya rinoitwa ZANU-PF ranga rine chikwambo chekuti vakafa vanomuka vachivhota. Chechitatu chakakoshesesa pasarudzo iri inyaya dzekuti iro boka racho reZimbabwe Election Commission ngarive riri independent. In the past ZEC yanga kazara vechiCIO vechiuto. Number 5, inyo nyaya yemasoja. This election must be totally demilitarized. Chimwe chishuwiro chedu inyaya yemedia. Tuda kuonawo mapoka ese ari paZimbabwe Broadcasting Corporation. Mamapoka ese ari mumanewspaper anoonwa nema public funds. Vana Herald, vana Chronicle. Kwete kuti vane ma radio stations vanhu veZANU chete, vana Super, Manduwanzira Doro nevamwe vakangodaro-daro hapo.
Zvose zviri kutsanangura, zvamatsanangura izvi zvamuri kushuvira kuti mutaure zvinzwikwe, munoona here hurumende iripo iyi iri inopawo nzeve nekuteerera kune mashoko amunenge muchitaura aya, vachinzwisisawo kuti zviri kubva kuvanhu?
Handifungeni kuti hurumende iyi inokwanisa kuti iite mareform aya. Takatonzwa ziyambi gurukota rejustice richitotaura kuti havasi kuzozviita izvi.
Aho, vanga vari vatendai biti, vanotungamira PDP uye vari nhengo yeMDC Alliance, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagovhota musarudzo dzegore rino chemop-up operation chinopera nhasi, asi sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni varikurudzira vanhu kuti vaende kumahofisi eZEC kana kuti kwamudzviti ari padyo navo kuti vaenderere mberi nekunyoresa kuvhota sezvo asati avharwa. Tanonoka Wandi weStudio 7 abata vaMakoni kuti tinzwe zvizere.
Chitarisa wakaextendwa chirongwa ichi, Zimbabwe Electoral Commission yanga yakatarisira kuti zvikada namba yevanhu vanenge vanyoresa kuvhota ingakwanisa kusvika 5.5 million, asi sokuona kwataita namba iyi iri kuratidza kuti ichange iri pasi pe 5.3 million, nekuti so far chikunzwa kuti just over 5.2 million ndo wakwanisa kunyoresa pari zvino. Kureva kuti tatadza kusvika pachikamu changa chakatarisirwa.
Nyaya yekuchizidzura kwavanhu nenyaya dzokurwisana, munofunga kuti zvakaafekta kunyoresa zvakadini?
Kuchizidzirwa kwaiitwa kunyanyanya avo vaitsvaka atingati mavota registration details yevanhu vanga vanyoresa kuvhota, kwakaafekta namba yevanhu vakanyoresa kuvhota, nekuti tsika iyi haina kutanga mazuva apfuura mashoma. Itsika yakatanga pakangotanga chirongwa chacho, zvichireva kuti avo vakanga vasingafari zvinhu zvakadaro vakaonekwa vachiregedza kuenda kunonyoresa kuvhota. Saka kuchikidzirwa ikoko nemitoo yakaita seiyoyo sokufunga kwedu kwakakontributawo zvakare kuti vanhu vamwe vanokwanisa kunge vaikwanisa kunge vachinyoresa kuvhota vatadze kunyoresa kuvhota.
Ko, nyaya yokunyoresa kuvhota iyi sei zvisingagoni kungoti munhu anogona kunonyoresa chirunguva yaanenge akwanisa kunonyoresa?
Takatarisa mashoko ari kubva kuZimbabwe Electoral Commission ari kutiwo munhu kunyange chirongwa chiri kupera mangwana, asi avo vachiri kuda kunyoresa kuti vakwanisa kuvhota vanogona kuramba vachinyoresa mumahofisi avo akatekeshera nenyika anosvika 63. So munogona kuenda kumadistrict offices ikoko kunonyoresa kuvhota. Zvinongozomira chete apo panozoziviswa maelections, panosvika nomination court. Vanhu vanozonyoresa after nomination court yasvika havachakwanisa kuzovhota, asi vanonyoresa kumashure vanogona kunge vachikwanisa kuvhota. So kupera kwechirongwa kana kuti kupetwa kwechirongwa mangwana handizvo zvizivisa vanhu kuti vasanyorese, asi kuti kuri kungodzi chete iyo blitz yanga iripo ndo iri kupera, asi tinongogona kuramba tichinyoresa kusvika panguva inenge yakatarwa maelections akuda.
Saka kubva panapa imimi munotarisana nechinyi nenyaya dzesarudzedzi, mava kupinda mugiya ripi manje kubva panapa?
Kubva pano tiri kutarisira kuti pakuitwa exercise yenonzi deduplication yokutarisa kuti panavo vakanyoresa hapana vakanyoresa ruviri ruviri here, uyezve vamwe vacho vakanyoresa vari kuwanika vari murejista iroro here. Tiri kutarisira kuti chirongwa ichocho chokubvisa vakanyoresa kaviri kana vari kubuda mumakombiuta kaviri kana katatu zvichatora kana kuti mwedzi miviri zvichiongororwa. Zvapera izvozvo ndofunga kuti provisional voters roll inogona kunge yapo kuti avo vakanyoresa vakwanise kuinspekta kuti vaone kuti masawo arimo here. Izvozvo kana zvaitika ndinodayira kuti Zimbabwe Electoral Commission inenge yasvika pachinhano zvino chokuti yaakuti taane voters roll.
Avo vanga vari sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Ko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuIraq achishanda nechimwe chikwata chinonzi Shiite Popular Mobilization Forces nezuro akaparura chirongwa chekurwisa vapanduki vari kumuganhu neIran. Hurumende yeIran inoti chirongwa ichi chakanangana nekurwisa nhengo dzechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma avo vainge vakagara pedyo nevaive mutungamiri wenyika iyi vaNelson Mandela panguva iyo vaizeya nyaya yekupedza utongi hwehudzvinyiriri hweapartheid vatarisana nekudzingwa pautungamiri hwenyika nebato ravo reANC. Mutedzeri wavo vaCyril Ramaphosa nevamwe vakuru vakuru mubato iri vanoti kushaya rutsigiro muvanhu kwavaZuma kuchapa kuti bato iri rikundwe musarudzo, nekudaro vaZuma vanofanira kusiya basa. Nyanzvi munyaya dzezverunyararo nekuregererana dzinoti Commission yerunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission haigone kuzadzikisa donzvo rekuunza runyararo munyika pamwe nekuyananisa veruzhinji sezvinodiva nebumbiro remitemo. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nezuro. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti mutemo wakagadzwa weNPRC Act unodawo kuvandudzwa kuitira kuti mabasa ekomishini abudirire. Kweta rinorwira kodzero dzevanhu vatafadzwa Christmas vashora zvikuru kutanga kwekomishini iyi basa isati yava nasachigaro. Bumbiro remutemo rinoti sachigaro wekomishini iyi anofanirwa kuva ashanda segweta kwemakore anosvika manomwe. VaChristmas vati sezvo vaive sachigaro mushakabvusiro ndebele vasisipo pangadai pakasarudzwa mumwe sachigaro.
Zvinhu zvakakosha kuti zvigadziriswe chairperson anga aripo, nekuti akapamutemo anofanira kunge aripo ari munhu ane ruzivo rwepamutemo rwunzwisa kuti runofamba sei pamusoro peNational Peace and Reconciliation Commission yacho pache zvayo.
VaChristmas vashorawo kuti komishini iri kutangawo basa pasina mitemo inochengetedza avo vachapa umboo pamusoro pemhirizhonga dzakasiyana-siyana dzakaitika munyika. Vakati zvinoita kuti vane umboo ava vatye kubuda pachena kana kutaura zvakaitika.
Pamusoro paizvozvo panodiwa kuti pagova nemitemo inochengetedza vanhu kuti vakwanise kusununguka pavanenge vachitaura mukomishini. Munhu angasunguke kutaura zvaakatadzirwa iye munhu akamutadzira aripo, kana vazodzokera kumba chii chinoitika hapana anoziva.
Imwe nyanzvi mune zverunyararo Dr. Solomon Mungure vatiwo kunyange hazvo kwava nekomishini yerunyararo izvi zvinogona kutadza kuunza runyararo munyika. VaMangure vati kuti komishini ibudirire hurumende inofanirwa kutanga yazviyananisa neruzhinji rweZimbabwe. VaMangure vati hapana kuwirirana pakati pehurumende neruzhinji nekuda kwezvakasiyana-siyana zvakakanganiswa nehurumende kuruzhinji.
Totarisa maministri chaiyo chaiyo, why do you want kuti Peace and Reconciliation Commission igonoita deliver a very sound healing process when government ministries cannot deliver their mandate? So I'm saying kwauri inini kuti zvichanetsa kuti Peace and Reconciliation Commission igone kuchipa kodzero nerunyaradzo rwakakwana nerunyararo rwakakwana nekurapa zvironda zvinenyika yedu especially tichitora matambudziko iwa aya tiri kuona izvo.
Vaive murwiri wehondo yorusununguko uye vachitungamirira sangano rakazvimirira remasakaneni trust vapo Tembanyati vatiwo kuti nyaya dzerunyararo dzibudirire vanhu vanofanirwa kuvimba nekomishini uye kuti hurumende isavhiringidza mabasa ayo.
Nyaya dzekuregererana, nyaya dzokuvaka nyika, nyaya dzokuti tive vanhu vamwe chete, hachisi zvinhu zvinogona kuitikwa kana vanhu vachishandisa chinonzi nechirungu bureaucracy. Tinofanira kupa vanhu mukano wokufunga zvavanenge vachida kufunga, kutaura zvavanenge vachida kutaura, kusangana apo vanenge vachida kusangana. Commission basa rayo nderekuona kuti vanhu vanovimba nevasari vecommission.
Vanoshanda nesangano reNational Transitional Justice Working Group vadzika maibere vashorowo zvikuru mutemo wakagadzwa weNational Peace and Reconciliation Commission Act. Vadzika mai vati mutemo uyu hauzadzisi donzvo rekomishini iri rekuunza runyararo nekuyananisa vakakanganisirwa nevakakanganisira vamwe. Vati mumusangano wavaita nhasi wabudisa pachena kuti veruzhinji havasi kufara nesimba rakawanda rinopiwa gurukota rinoona nezverunyararo pamwe nekunyunyuta nekupiwa masimba kukomishini iyi kuti iite masimba ekuregerera vanopomerwa mhosva dzemhirizhonga zvisinei nezvido zveveruzhinji.
Mutemo unopa simba rekutanga kushanda basa weNPRC Act haunyatsopa simba rekuti komishini iyi ishande isina kuti hurumende inenge ichipindiridza.
Komishini yeNPRC ndiyo yega komishini yakatarirwa makore gumi ekushanda. Komishini iyi iri kuti yave kutanga kusangana neveruzhinji pamusangano waichaita muBulawayo svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Anything you ask, I deliver. Bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me, it seems. Chins wa chins, chaka ipa. Ya ya I, ya koneta. Rera ima, ne mukata. Ino fuma, yo kuruma. Dance, boy, am I a dance? Boy, is this a fake romance? Boy, bang, boy, am I a bank? Boy, am I a ATM? Boy, dance, boy, am I a dance? Boy, is this a fake romance? When I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Light at me with love in your eyes. Wandi baya, baya moyo. Wandi shai, sa zororo. Rera ima, ne mukaka. Ino fuma, yo kuruma. Dance, boy, am I a dance? Boy, is this a fake romance? Boy, bang, boy, am I a bank? Boy, am I an ATM? Boy, dance, boy, am I a dance? Boy, is this a fake romance?
Nako kambo Achilles kubva kuna Amara Brown tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Russia yotumira gurukota rayo rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuZimbabwe. Commonwealth inoti Zimbabwe haisati yanyora kuti iri kuda kudzoka mugungano iri. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave nemumwe muzukuru. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.